tinodaira kuti kana huku dzinenge dzaonekwa kuti dzine bad flu hatidi kuti vanhu vedu vadzidye, hatidi kuti dzidyiwe idzodzo dzebad flu kana. Asi zvakaitika muno ndezvekuti dzakaonekwa dziri munzvimbo imwe chete inokwaIvan. Saka huku dzeko dzese ndichitaurirwa naDr Made dzavaaffected dzese dzinenge dzichaurayiwa dzopiswa. Asi hatidi vanhu kuti vanhu vedu vadye huku idzodzo kana yaonekwa kuti dzine bad flu.
Vanhu vangazive sei kuti iyi huku iyi ine chirwere chakadai kana kuti zvinhu zvamunotoongorora imi sehurumende?
Ino huku inenge ine bad flu inoonekwa nemaitiro acho kukosora, kungoita kunge munhu ane flu hatiri huku. Kuita kukosora nekuratidzika kungoita mamvera ati undukei kungonetaneta kungozvirerera pasi zvakadaro izvozvo. Inenge inoratidza kurwara chaiko.
Asi munhu akawanika adya iye huku inenge ine chirwere ichi chebad flu anoita sei akadya asingazive zviya?
Tinodaira kuti munhu akadaro kana adyawo ngatimboti haazive, kashoma kuti bad flu yacho iuye kumunhu here, kashoma. Asi ende kana zvabatana nemunhu iyoyo haarwarisi zvinoita huku iyoyo, flu yacho inoita iri very mild. Saka tiri kuti isu hatinyanyodida huyu kuti vanhu vadye idzodzo. Chinonyanyotyisa nechekuti dzimwe mabad flu iyoyo inonzi H5N8 ndedzemhuka, ndedzemabird, hatitiri haisi vanhu. Asi pane inonzi cross over, zvekuti flu yacho iyoyo kana kuti vhairasi iyoyo inogona kuchinja kana kuti tinonzi mutation, yochinja yotanga manje kuataka zvoisingasimboataka including human beings. Saka tiri kukusidzira chaizvo kuti havafaniri kudya izvozvo kana vangoona kuti huku iri kurwara. Anodaidza kwese kwese kwaane mazeti kumamisha uku, kwese kwati ane mavheti kumamisha anongobvunzwa kuti kwewe dai vheti, huku ndaona mukambe pangu huku dzingoura dziringofa zvichii chiri kuitika. Ende mavheti edu anokwanisa kukutaurira kuti aiwa ibad flu rakakuitika.
Pane zvimwe zvirwere zvingatarisirwere panguva iyoyi yekutonhora zvamungade kuti vazhinji vagare vakagadzirira?
Kwanogara kungori neflu mazuva ese, inonyanya kuti mavhairasi eflu aendengwa yaanosekulata zvakanyanya. Asi zivai kuti flu yakasiyana neinfluenza. Influenza inenge ichirwadza kupinda flu. Flu ingoriwo kuhotsira nekukosora kosora. Asi kana wane influenza zvinenge zvabatana netemperature zvakare, wakungatsorwara. Ende influenza ndo inonangana nemavhairasis aya tiri kutaura anana HHIA. Asi not H5N8, no. But ma flu anobata, ndikutaura kechipiri kuti iripo inonzi flu kana cold, inonzi cold haina kufanana neinfluenza. Inenge yakanyanyodzama kurwara kwako pane cold.